hakusi kuti vanhu vari kudzingwa asi kuti vanhu vari kunzi bhadharai mitero yenyu kukanzuru. Kana muchinge matadza kubhadhara mitero yenyu, huyai titaurirane kuti mobhadhara padoko padoko. Kana musingakwanise kugara mudzimba dzekanzuru, musingakwanise kunge muchibhadhara mari, then mobuda henyu mopinda vanokwanisa kubhadhara renti, nekuti dzimba idzi dzinenge dzakaitirwa kunzi kanzuru inge ichiwanawo cheuviri.
Ko, vamwe vanhu vacho vari kunzi vataura nesangano rinomirira vagari recombined Harare Residents Association vanenge vari kuti munenge manga musina kuvasuma kana kuvapa matsamba ekuti vaakuda kudzingwa, ichokwadi here?
Kwete, ayo manyepo ndokutaura kunoita vanhu nguva dzose kana vachinge vazoona kuti kanzuru yakashinga pane zvainenge yanga ichimbovaudza vasingateereri. Vanomhanyira kuti takatina kuudzwa izvozvo, taagara hedu taakuzvitarisira kuti ndomashoko anongobuda.
Saka muri kuenderera mberi nekuudzinga vasina kubhadhara mari idzi?
Tiri kuenderera mberi nekuti vanhu vabhadhare mari dzepanhu pavanogara, vabhadhare mari dzemabhuzi avo. Ndiyo programu iri kuenderera mberi iyoyo.
Ko, tichingotarisawo nyaya dzekubhadhara mitero, vanhu vari kubhadhara here muHarare umu tichitarisa nzvimbo dzese tisingatauri hedu dziva rasekwa chete?
Apa kungoti maudzwa nyaya yekudziva rasekwa, asi nyaya iyi iri kuitika muguta rese kuti kana usiri kukwanisa kubhadhara mabhuzi ako, kanzuru iri kuisawo kuti madebt collectors. Tine madebt collectors ewell cash vatiri kuti ichiendaiwo munotora zvikwereti zvedu zviri kuvanhu. Asi kurudziro yedu hombe ndeyekuti kana munhu uine chikwereti nekanzuru, uya tigare pasi titaurirane toona kuti chinobhadharika nguva yakareba sei.
Asikako veweukeshi zvavakambonzi vanga vamiswa, vadzoka zvakare?
Aa, chinzwai zvatiri kutaura, weukeshi iripo, itori pabasa izvozvi.
Ko, yakadzorwa sei ipo paine nyaya dzanga dziri kumatare?
Hakuna nyaya dzanga dziri kumatare, yakadzorwa neresolution of council.